ska iye zvinotanga tichiri panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro saka tichangopedza izvi nokusangano watanga tiine vanhu 450 mamobilizers edu emuno muHarare tichiita training uyezve nokuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita
kwose vanga vasati vatanga kuita basa
ano vanga vachitoita basa kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobudisi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuita iwo kuvaunganidza ivavo 450 zvinoreva kuti pane basa ranga richitoitwa kare
bato renyu richaitawo here maprimaries
approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity as you know tinonzi build Zimbabwe Alliance saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentifya maleaders toita process yedu isusu mucommunity machona imomo yekubvumirana nevanhu vamwe vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani kana tadaro toita investment nemamaleaders vamwe vachona vanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamabato saka tichinzi build Zimbabwe Alliance hatisi kungomisa vanhu vati kudee build Zimbabwe Alliance chete asi vamwe vanhu vanenge vatoenda through maprimaries avo kune mamabato avo kana kuti vari maindependent vomira on our platform
hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona
zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining kuelekta munhu asati amboverenga iya inonzi urban council act kuzvikuvadza kuelekta mp asati amboverenga constitution yezimbabwe asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi kungozvikuvadza
sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa
nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidza ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi mukazvitarisa iye zvino tisu isusu vebuild Zimbabwe Alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yedu saka nyaya yongoti tingomhanyira kungonobatana hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita varoda kuzoita chii kana vapinda muhurumende